Greetings in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Ndoda kutenda mwari, mandipa mkana, wekushia ne mishokuravo msuvara nasi. Nasi tiange titaura ishu yema marriages. And today we are going to cover three things which make up part one yesiris yedu yema marriages. Amen. Chinu chekutanga chantunuda kuti tiye uchita nemusivara nasi. Kuti marriage was created by God. Kuti pave ne marriage in the first place. Kwa kanga kutori kufunga kwa mwari. Adam achipiwa mukadzi. Hana kumbovira amuna matira mukadzi yeye. Hana kumbovira akamutsanyira. Kuna Genesis chapter 2. Shokora mwari rinotidzidzisa kuti ivo mwari ndivo vakati it is not good for the man to be alone. I will make him a helper suitable for him. Adam akanga asina chaitombosiva. Akanga asiri kutosiva kuti pane parikuleka. Akanga asiri kutombosiya kuti kunogonda kunge kuri kuya mukadzi. Asi nenyasha dzamwari nerudo rwavo vakaita kuti Adam ave nehope pachirungu tinoti he made him fall into a deep sleep. Ndokutora one of his rib vakamugadzirira mukadzi who was now the flesh of his flesh, anova iye a helpmate. So ndokuvambwa kwakaitwa marriage namwari. Nekuti mwari ndivo vakagadzira marriage, isusu sevana vavo, it is our responsibility kudzokera kwavari any time patinenge tisiri kunzwisisa kuti marriage inofamba sei. Kana muchiona patinotenga midziyo, ingave TV, ingave microwave or any gadget yaunotenga, inouya ine manual inenge yakanyorwa na manufacturer. Imomo ndimo munenge muine instructions ese on how the gadget is supposed to operate. In addition to my instructions on how the gadget is supposed to operate, panenge paine also my steps on how you can resolve my issues and no one so itika kanochidzila ne gadget yaunenge watenga. So that is the same with our marriages. The author of my marriage is ndimwari. Anogona kuafixa kana achinga atinetsa ndimwari. So kana tichida kunzwisisa kuti marriage inofamba sei, our starting point needs to be God. Kana tichinge zvakunetsa, zvakurema, our reference point also needs to be God. So as a result, let's invite Mwari kuti vave muma marriages edu. Let him be the center of it all. Takada kuzviita tega, tinorasika, hapana chinobuda. Amen. So in addition to making God our center or the center in our marriages, we are now going to move on to our second point. What else can we do kuti ma marriages edu anakidze? Ma marriages edu ayenteke. Ma marriages edu asiane ne ma marriages akanga aina vanambuya vedu kana ma marriages anana mai vedu. There are a number of things zvatinokwanisa kuita. And over the next few weeks as we are praying and studying, tichange tichidzidzisana zvinhu zvese izvozvo, mumwe nemumwe achiona ma areas anokwanisa kuimprova. One of the areas that I want to start on today inyaya yemunamato kana kuti prayer. Our main scriptures achabva kubhuku ra Genesis chapter 25, then tozoverenga zvakare kubva kuna Luke chapter 1. Scripture yangu yekutanga ndichaverenga iGenesis chapter 25 pa verse 21 inoti, Isaac prayed to the Lord on behalf of his wife because she was childless. The Lord answered his prayer and his wife Rebecca became pregnant. Ndichaverengazve kubva kuna John 1 kubva pa verse 12 kusvika pa verse 14. Hanzi when Zachariah saw him, he was startled and was gripped with fear. But the angel said to him, "Do not be afraid, Zachariah. Your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to call him John. He will be a joy and delight to you, and many will rejoice because of his birth. Amen. Sezva taona muna Genesis 25 verse 1. Hanzi Isaac akayenda kunonamatira mukadzi wake kuitira kuti akwanise kubata pamuviri. Rechirungu rati he went to pray for his wife on behalf of his wife. Tibva taverenga futi nyaya yaZekaria. Zvikanzi pakazoya angel Gabriel mutemberi ichitaura navo. Yakashika ichiti munamato wako wanzwikwa. Hanzi your prayer has been heard, Zekaria. Your wife Elizabeth will bear you a son. Muno sanitunonzwa kufara mandiri ndichiona vana baba vakanga vari kunamatira vakadzi vavo, and it gives me so much courage kuti kana Zekaria aienda achinonamatira mukadzi wake who was now 60 years old asina mwana. The same zvichiitikawo zvekuna Isaac panguva yaakanga akararama kuti Isaac ndiye akasimuka kuenda kunonamatira mukadzi wake Rebecca. Can our men today not pray for us, madzimai avo? Nasi ndiripo pakutaura kune varume vese vachateerera message iyi. Kuti vana baba, let's pray for our wives. Munoziva it comes natural in our society. Kuti kana kuchinge kwaitika dambudziko tinoenda tichinonyeya nehama neshamwari. Kana mukadzi asiri kuzvara unotaura nyeyo iyo kana nehama dzako kana neshamwari, and usually their solution is chagamume kana kuti ita small house. Asi shoko raMwari ratipa mienzaniso yevakadzi vakanga vasanganzana nechallenge yekusabereka. Varume vavo havana kutsvaga vamwe vakadzi, havana kutsvaga counsel from other people, but they went kuna Mwari with their issues, and Mwari vakanzwa munamato yavo vakavapindura. And I believe the same principle can be applied on a number of situations that tinosanganidzana nadzo mumamarriages. The same principle can also apply kunesu vanamai tichinamatira varume vedu concerning my issues avanenge vari kufesa mukati meupenyu wavo. In our marriages, we need to stand in the gap and pray for our spouse. Dzimweni dzenguva mumwe wedu anenge ari panguva yekuremerwa kana kukurirwa, and they need our help neminamato tichivasimudzira pamweya, tichinamata tiziva kuti tiri nyama imwe. Mwari anonzwa minamato yedu yatinoita tichinamatira varume vedu. Mwari anonzwa minamato yedu yatinoita tichinamatira vakadzi vedu. Tisati tanyanya kuchema chema kana kutsvaga counsel in the wrong places kana kusiyana nazvo tichiti zvatikurira. Let's seek the face of the Lord and bring our issues before him. Tivaone kuti vanokundikana here. Tavaona vachipindura Zekaria, tavaona zvevachipindura Isaac. And tiri panyaya kuna Mateyoyo, I am so encouraged. Nekuti takaramba tichiverenga bhuku raLuke tichidzika nayo, muchaona kuti pane nguva inosvika yekuti Rebecca aine takaramba tichienderera mberi nebhuku raGenesis. Muchaona kuti pane nguva yatinosvika patinoona Rebecca panenge akunetsekana kuti vana vari kuramba vachirwisana mudumbu make. She doesn't take the issue lightly or ignore it. As trivial as it sounds, anoenda nayo nyaya iyoyo pamberi paMwari. Ende Mwari vanopindura munamato wake. So when you look at the relationship yakanga iripo yekuti nhasi baba ndovaenda vataura naMwari vapindurwa, mangwana amai ndovaenda vataura vapindutaurwa naMwari vapindurwa, unoona kuti tikashandisa the same principle at any point in our lives, hapazoshayikwe one wedu anokwanisa kumira in the gap, or one wedu anokwanisa kumira achinamatira imba yedu, or achinamatira mamarriages edu. A wise man akataura akati, a family that prays together stays together. Mumwe wa akataura akati, a strong marriage rarely has two strong people at the same time, but it's a husband and a wife who take turns being strong for each other in the moments when the other feels weak.
Naizvozvo ngatidzidzei kunamata, kunamatira dzimba dzedu, kunamatira varume vedu, kunamatira vakadzi vedu. Mwari ngavatibatsire, tikomite mamarriages edu mumaoko avo. Ndinovimba nemashoko iwawa, maropafadzwa. Amen.